Vanhu vange vaungana panhandare yerufaro stadium kusanganisira vatori venhau vadzingwa munhandare yerufaro nhasi. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti mapurisa anotevedzera mutemo nekudaro vese vane mubvunzo nezvaitika vanofarira kubvunza munyori wedunhu reHarare kana kuti Secretary for Provincial Affairs and Devolution in the Office of the President and Cabinet. Vatafadzwa muguti. Vamuguti vakasarudzwa nemutungamiri wenyika. Vamuguti vangoudza Studio 7 kuti kanzuro yeHarare inoziva zvinoda kuitwa isati yavhura nhandare iyi zviri pamutemo. Meya weHarare vaJacob Mafume vebato reCitizens Coalition for Change vaudza Studio 7 kuti vachamisika nezvaitwa nemapurisa izvi.
Harare taita zvese zvinofanirwa kunge zvichiitwa kana vapurisa kuti apuwa instruction from vamuguti kuti vatimise zvinorevei izvozvo hazvizirizo zviri pamutemo. Isu tataura naregulatory authority kubva kure haana kana kumbotipa problem akatiudza kuti tiite chirongwa makuseni chaiwo tatiri patinavo regulatory authority tikaita zvanga zvichifanirwa kuitwa. Izvi handisi kunzwisisa kuti igodo here zvabva kupi, asi chiripo ndechekuti bhora riri kuda kutambwa muHarare. Kana ivo vaakurambidza bhora kutambwa muHarare, tichangoudza masupporters kuti bhora remuHarare seCity of Harare tanga tapedza basa redu, asi riri kurambidzwa neivavo vanzi varambidza bhora kutambwa. Asi kutambisa mari yemaresidence, maseremoni avo anokosta mari yakawanda, maresidence ari kuda kuona bhora, iye munhu wani orambidza vanhu zvisiri pamutemo. Ndifunge kuti kungava kushanda kwakanaka.
Vanoti vamisa urongwa uyu vaita godo, asi izvi hazvisi kuvaudza mwoyo.
Vanenge vatimisa vaita godo vati zvadzimire, isu hatingavatevedzeri. Asi chatinoziva ndechekuti nhabvu ichatambwa muno muHarare, zvichatambwa muno murufaro, zvine mukurumbira zvichafadza vanhu. Tadzosa rufaro murufaro.
Vamapfume vanoti vaita musangano nevatungamiri vezifa pamwe nezvikwata zvecaps united nedynamos avafara nemamiriro aita nhandare iyi. Pari zvino zvikwata zviri izvi zviri kushandisa nhandare dziri kunze kweHarare, asi mukuru wekumahofisi edynamos vajonathan machingaidze vanoti vakamirira rufaro stadium. Murairidzi wemutambo wenhabvu vaEdmo Mutetwa vanoti vari kufara kuti rufaro yave pedyo kupera, vachiwedzera ivo kuti mamwe makanzuro anofanirawo kugadzirisa dzinhandare dzawo. Zvimwe zvikwata zvemuHarare Black Rhinos, Herentals neYadha zvakamirirawo rufaro stadium iyi zvitevera kuvhara kwakaitwa National Sports Stadium. National Sports Stadium iri pasi pehurumende iyo iri kungovimbisa kuti ichagadzirisa zviri kudiwa, asi basa murufaro stadium richiri kuenderera mberi sezvo paine nzvimbo dzinosanganisira panogezera vatambi, zvimbuzi zvekunogara vatsigiri nezvigaro zvenhandare yese zvisati zvagadzirwa sekurudziro yakabva kuCAF. Asi vamafume vanoti varonga kuti vashandi vekanzuro vashande zuva nesikati kuti izvi zvigadziriswe, asi varamba kutaura kuti vanotarisira kuti izvi zvichange zvapera rini. Ndakamirira Studio 7 muHarare Ndini Michael Kariati.